isu tiri kuita zvakati wandei pane ino nguva nekuti taita ma-investment delegations ataita. Ndakatungamira imwe yakaenda yanga iri kuno kuJohannesburg kwandiri kutaura ndiri. Ndandine ma-follow-up meetings, ma-meetings atakaita muna April. And then takaita imwe kuDubai yatakaita muna May. Ndobva tambomira pakaita ma-election. Ma-election achingopera ndakatungamira imwe delegation kuChina. YekuChina yainakidza chose nekuti maChina ari kuda kuinvesta zvakawanda muZimbabwe. Pane imwe delegation yakauya futi iko kuAmerica kwamuri yaitarisa vanhu vari kudiaspora. Saka yanga iri more exploratory kuti tione kuti kunei iko kunze ikoko. Saka takuya manje nemaprojects chaiwo chaiwo next year atinenge tichipromota kumaareas atiri kuona ari kuda investment.
Vamwe vekunze havasi kunyatsonzwisisa iwo mutemo wekuendesa upfumi kuvatema vachitivo hunokanganisa mabhizimisi avo nekuti hurumende inenge ichitora zvikamu zvakati wandei zvatingati makumi mashanu nechimwe kubva muzana kana kuti 51%. Zviri kufamba sei apa?
Ipapo inonzwa vanhu vachitaura zvakati wandei nenyaya ye50%. Asi ndinowanzotaurira vanhu kuti ko murawo wacho inga wakasununguka chaizvo. Panozonzi 51% paya vanenge vachiitira vanhu vavanoti vane manyemwe vasiri kuita sei, vasiri kubatsira Zimbabwe. Asi hapana bhizinesi ratirambobvutwa kana rimwe chete zvaro. Nekuti ndiri mukuru weziya, handina kana court case imwe chete yandakaona pakabvutwa mashezi. Nhau iripo inhau yevhu, nekuti ipapo vanhu vakaona minda ichiita sei, ichitorerwa vachena. Saka ipapo vakabva vafunga kuti vanhu vachaita sei, vanotorerwa migodhi yavo uyezve vanotorerwa chii, mabhizinisi avo. Asi pari zvino zvakangogumira paichi paminda.